Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi mufuro zvita 30/2019. Mudzimai wumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa vacharamba vari muusungwa zvichitevera danho ratorwa nemutongi wedare remagistrate vaCrispin Mberewere vavati varambe vakachengetedzwa mujeri kusvika musi wa14 ndira gore rinouya apo vanotarisirwa kudzoka kudare zvakare kuzonzwa nyaya dzavo. Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekugadzirisa migwagwa mukati meguta reHarare, kuvaka zvikoro zvitatu pamwe nekuwanisa vagari mvura yakachena mugore ra2020. Sangano remadzimai reWomen's Coalition of Zimbabwe robatsira madzimai emugweru kuti akwanise kuzviriritira kuburikidza nekuvadzidzisa kuita mabasa emaoko. Mamwe madzimai anorarama neutachiwana hweHIV AIDS anoti chero zvazvo ari kuwana mishonga yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi haasi kuziva uwandu hwemasoja anorwisa utachiwana uhu mumiri mavo, nekuti haasi kupiwa magwaro anoratidza kuti mishonga iyi iri kushanda zvakanaka here kana kuti kwete. Nhasi tiri kutarisa gore ra2019 munyaya dzezvemitambo kuti chii charakaigira nyika uye kuti zvii zvingatarisirwe mugore ra2020 rinova ratave kupinda. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gore ra2019 rave kusvika kumagumo. Chii chamakaita kana kuti kuwana muna 2019? Zvii zvakaitika muupenyu hwenyu? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.